This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechishanu gumiguru 16 2015.
Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zimbabwe inobatana nepasi rose nhasi mukucherechedza zuva rekuwanira munhu wese chikafu chakakwana munyika, vanhu vachichema nenzara.
Urongwa hutsva hwekuti vanhu vavhotere munzvimbo dzavakanyoresa hwokonzera mutauro.
Muzukuru wemutungamiri wenyika vaPatrick Zhuwau vopika kuenderera mberi nemutemo wekuendesa upfumi kuvatema.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Commission inoona nezvesarudzo munyika yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inonzi haisati yagadzirira zvakakwana kuti nyika itambire urongwa hwekuvhotera panzvimbo dzinenge dzakanyoreserwa nevanhu sezvaikudiwa nebumbiro remitemo yenyika idzva. Izvi zvinonzi zvabuda pamusangano wadaidzirwa neZEC muHarare nhasi wekuongorora mafambiro akaita chirongwa chekutanga chekuti vanhu vavhotere panzvimbo dzekuvhotera dzavakanyoresa kuvhota chakaparurwa kumarondera Central pakaitwa sarudzo dzeby-election masvondo mashoma apfuura. Musangano uyo unonzi wapindwa nemapato ezvematongerwo enyika ose kunze kwebato rezanupf. Mutauriri wemdct vaobeti gutu vanoti vakuru veZEC vazivisa kuti zvekushandisa chaizvo zvinosanganisira makombiyuta nedzimotokari zvakashandiswa kumarondera Central zvakatokumbirwa kubva kune mamwe mapazi ehurumende. Urongwa hwekuvhota hutsva uhu unotsiva vaivepo kare hwekuti munhu aigona kuvhotera chero papolling station mudunhu raanenge akanyoresera kuvhota. Asi iye zvino munhu ave kutarisirwa kunovhotera papolling station paakanyoresa kuti anovhotera. Vagutu vaudza Studio 7 kuti bato ravo rinotyawo zvakare kuti urongwa uhu hunoyanika pachena nhengo dzemapato anopikisa munharaunda dzavanenge vavhotera.
Workshop yanga yakanangana nezvepolling station pilot voter registration feedback meeting vachida kukwenenzvera nokutoropodza kuti zvakaitika by-election yekumarondera Central mazuva mashoma apfuura kana kuti masvondo mashoma apfuura zvakafamba sei, nekuda kwekuti ndopakaitwa pilot polling station voter registration yakaitwa mumarondera Central constituency. Apo paitwa kuonekwa kunzi ZEC inokwanisa here kuti ingazoti maconstituency enyika yose ari 210 kana kuti mazana maviri negumi anokwanisa here kunge zenge achishandisa polling station pilot voter registration ne polling station voting.
Saka nezva buda pamusangano uyu makwanisa here kunge muchiona kuti izvi kumarondera izvi zvakabudirira?
Isu sebato reMDC rinotungamirirwa nababa Ndimogen Tsvangirai tirikuona kuti ZEC ichiri kure chaizvo kuti ingakwanisa kuti ingarana election yepolling station based, nokuti ivo voga veZEC panhoroondo yavatipa vativa ZEC haina malogistics akakwana, nokuti vanotiwo makombiyuta chaiwo chaiwo avakashandisa papilot polling station based voter registration exercise iyo iyo kumarondera Central vakatokwereta.
Asi ivo urongwa hutsva uimi sebato rinopikisa muri kuhutambira here?
Isu tinonyunyuta zvakanyanya jonga. Kumaruwa uko tinoona kuti kuchaita bongozo. Tinozva kuti kumaruwa uko kune inonzi ndimi dzeseni muchirungu vanhu vanofifidzirwa.
Avanga vari mutauriri weMDC TV Vaobeti Gutu vari parunari muHarare neStudio 7.
Rwendo rweindigitalization rwabva kure. Ndiri kuona mukoma John varipo pano. Zvekuti pane vaye vangangodai vachiita hope dzekufungidzira kuti vanoti kana vasangana nevarungu kuma embassy iko kubva vanenge vachipiwa maglass ewine.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weWashington, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 12080 ne 15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Vakadzi vatatu vanga vakazvitaya nemabhambu vazviputitsira mabhambu aya kunze kweguta reMaiduguri muNigeria. Vanhu vana vakafa kusanganisirawo madzimai matatu aya.
Mauto emuSyria atanga nhasi kurwisa dunhu reAleppo muurongwa hwekuda kutora dunhu iri. Izvi zvinoitika panguva iyo paine kukakavadzana pakati pechikwata cheIslamic State nemapato ari kupikisa hurumende.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Vanhu vakawanda munyika vari kutenderana kuti zvinhu munyadze zvematongerwo enyika uye munyadze zveupfumi zvaita manyama mire nerongo zvopa kuti vakawanda vanonge svosve nemuromo. Kutanga svondo rinouya nemuvhuro, tichaita hurukuro nevatungamiri vemapato ezvematongerwo enyika vanopikisa nevari kutonga veZANU-PF. Asi nhasi tichakupainzwisa chete yezvavari kutaura. Vatungamiri vemapato anopikisa munyika vanoti hurumende yeZANU-PF iri kutonga pari zvino haisi kukoshesa nyaya yekugadzirisa upfumi hwenyika uhwo hwaenda kumawere. Vanopikisa ava vanoti chirongwa chehurumende cheZim Asset kupedzera hoko padehwe retsindi uye vakawanda vavo vatanga kuuya nezvirongwa zvavanoti zvinogona kugadzirisa upfumi hwenyika. Vanotungamira bato reRenewal Democrats of Zimbabwe vaElton Mangoma vanoti vane gwara rakajeka rekugadzirisa upfumi hwenyika.
Mapolisi zvedu ndekuti vanhu vakawanda vakwanise kurarama upenyu hwakanaka.
Vanotungamirawo bato reAfrican Democratic Party amai Marcelina Chikasha vanoti chirongwa chekuendesa upfumi kuvatema chapawo kuti zvinhu zviende kumawere.
Tikatarisa zviri kuitika muZimbabwe pari zvino, tinoona kuti maproblems edu akati wandei kunyanya panyaya dzeupfumi hwenyika.
Vaimbova gurukota rezveupfumi vachitungamira bato remavambo kuSiledon vasimba makoni vanotenderana namai Chikasha.
Nyika yakarara nemanhide yakagwadama.
Mutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai vanotiwo kushaya gwara rakajeka ndikukopa kuti nyika igume yapinda muna Taisireva.
Kurwizana kwevanhu vari muZANU-PF nokutandarisana kwavari kuita kunobata nyika yese, nokuti ndo vari kutonga ka ndo vari kutungamirira nyika.
Vanotungamira bato reAfrican National Party vaEgypt dzine munhenzva vanoti nyaya yeuori ndiyo yaita kuti zvinhu zvinyanyoipe munyika.
Kutisa hatikurudzire mhirizhonga, hatikurudzire kupamba, hatikurudzire kurwa, anodzika asikunze umbava.
Asi mutauriri weZANU-PF vaSimon Kayamoyo vanoti vemapato anopikisa vanongoshora vasina kana zvimwe zvine musoro zvavanokwanisa kuita. Vanoti nyaya yezvirango ndiyo yapa kuti nyika igwadame. Kunyangwe hazvo vatungamiri vemapato anopikisa vari kuti ZANU-PF iri kutadza kutonga, vatendai biti vanotungamira bato rePeople's Democratic Party vanoti naivo vanopikisa vari kukundikana nekutadza kuita chirwirangwe chemakudo pakugadzirira zvimwe zvinhu zvavanohwirirana kuti zvinofanira kunge zvichigadziriswa. Mutauriri wechikwata chePeople's First Varugare Gumbo vanoti vari kutaura nemapato ose nechinangwa chekuda kuita mushandira pamwe semajuru.
Tinofanira kuva vanhu vanobatana.
Asi muzvinafundo Love Mo Maduku vanotungamira bato reNational Constitutional Assembly vanoti hazvibatsire kungobatana pasina gwara rakajeka.
Hationi iri pfungwa yakanaka kuti ngatingobatana chero, nekuti tiri kufunga kuti ndo kuti bvise ZANU-PF. Tinoda kuzongobatana chete nemunhu atiri kuona kuti tiri kuita pfungwa dzakafanana, tinofunga zvakafanana.
Izvi ndozvezvimwe zvatichakurukura kutanga nemuvhuro svondo rinouya, apo tichaita hurukuro nevatungamiri ava. Vatereri musakanganwe kuti kutanga iro svondo rinoya nemuvhuro tichakupai hurukuro yatakaita namai Marceline Chikasha vanotungamira bato reAfrican Democratic Party.
Zimbabwe nasi yabatana nepasi rose mukucherechedza zuva rekuwanira munhu wese chikafu chakakwana pasi rose. Zuva iri racherechedzwa vamwe vanhu vekumashonaland west vachichema nerekuti chikafu chiri kupiwa vanhu pachena chiri kushandiswa munyaya dzezvematongerwo enyika. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Veruzhinji vanoti vave kurarama newakumukwaku sezvo vasina zvekudya zvakakwana. Mumwe wevanhu ava amai Emilda Chapeta vanoti upenyu hwaoma zvekuti vave kudya sadza kamwe chete pazuva, uye izvi zviri kuomera vana vechikoro.
Mazuvano upenyu hwaoma, mazuvano chikafu chakutinetsa. Taikwanisa kuwana 3 meals pazuva, asi pari nhasi tiri kukwanisa kudya kamwe chete toswera, vana vachiswera nenzara. Saka upenyu huri kutiomera chaizvo. Ofichi kudhara taikwanisa kudya 3 meals a day, saka mararamiro achakurwadza.
Mumwe mugari wekumola kusiyakobvu kwedye nerwizi rwezambezi vamilton Masaba vanoti dunhu ravo rine nzara nekuda kwekusanaya kwemvura yakakwana nguva nenguva. VaMasaba vanoti vanhu vedunhu ravo vanorarama nekushandira chikafu pasi pechirongwa cheUnited Methodist Church Organization. VaMasaba vanoti dambudziko renzara hariperi munzvimbo yavo. Vanoti bhagidhi rechibage rinotengwa nemadhora 10 inova mari yakawanda kune vanoshaya.
Hakune problem yenzara, nzara ihombe haiperi. Bhozinyaya kutondeve kuti vanhu varikoko varikwanisa kuti zvisingaite mvura dzimvura ishoma.
Mumwe mugari wekuchikono hono muchinhoi vati Nashe Mapuranga vanoti vanhu havana chikafu chakakwana. VaMapuranga vanoti kushayikwa kwechikafu munyika kunoonekwa nekutenga upfu kana mafuta muhwandu hudiki hunozivikanwa nekuti tutsaona.
Vamwe vacho vanonga vachinotenga kana kuenda kumusika kwetutsaona tuupfu tudikidiki, so tongoti anongodya nhasi namangwana. So namangwana opane pasisini, saka ndiwanzo kuti chikafu chikurera chishoma muno.
Asi sachigaro weZimbabwe Human Rights Organization ZimRights vapasi maonya kureba vanoti sangano ravo rinoshushikana zvikuru nekuti zvekudya zvishoma zviri kuwanikwa munyika zvinopiwa vanhu nekuda kwebato ravanotsigira. Vanoti izvi zviri kuita kuti veruzhinji vasawane zvekudya.
Chinhu chikuru ndechekuti zvakanaka kuti pasi rese riri kupemberera zuva rekuwanikwa kwechikafu kana kudya kwakanaka, asi tine urombo kuti nyika yedu yakatarisana nenzara ende yagara yatarisana nenzara makore ese zvichiteera kusarima zvakanaka kuri kuita varimi wedu vechitema, uyezve kusanaya zvakanaka kwemvura. Asi chinonyanya kusuwisa ndechekuti kushayikwa kwechikafu kuno mufamba kwatinoita tinoona kuti kunozonyanya kutikuomarare nemhaka yekuti even panowanikwa chikafu chacho chinobva kune wanopa masangano anopa chinonge chichigohwewa nenzira isina kururama. Kazhinji kazhinji unoona kuti vanhu vanenge vakuzogova chikafu chezvoenderana nekuti vanotsigira bato ripi rezvematongerwo enyika. Saka tidambudziko again rekuti chikafu chinofanira kunge chichipuhwa vanhu pachena sevagari veZimbabwe vari kutambudzika chinozopedzisa chakupindurwa nevematongerwo enyika, mabato ezvematongerwo enyika, vachipa vanhu maringe nekuti vanotsigira bato ravo here kana kuti kwete.
Vanyakureba vanoti dambudziko rekushaya zvekudya munyika harisi kukonzerwa nekusanaya kwemvura yakawanda, asi kuti hurumende haisi kukoshesa chikamu chekurima muurongwa hwayo. Bazi reUnited Nations reFood and Agriculture Organization, FAO, rinoti vanhu vanosvika mamiriyoni maviri vanoda kupiwa zvekudya munyika kusvika muna kurume gore rinouya. Zuva reWorld Food Day rakatanga kucherechedzwa pasi rose pakavambwa sangano reFAO muna 1945. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Apa Chigoriwa.
Vagari vekumatibeland south pamwe nevamwe vari munzvimbo dzekumatibeland north vanoti vatarisana nedambudziko remvura sezvo zviborani zvavanoshandisa zvisina mvura. Vagari vemunzvimbo idzi vanoti vave kurara vakakiya zviborani izvi kuitira kuti musha wese uwane migomo miviri yemvura yekushandisa kwezuva rose. Mashoko ari kubuda kumatibeland south anoti mombe dzinodarika mazana matatu nemakumi mashanu hadzina mvura yekunwa. Izvi zvapa kuti masangano anobatsira akaita seUSAID, World Vision neWorld Food Program apindire mukubatsira mukurwisa dambudziko iri. Gurukota rinoona nezvekuendeswa kweupfumi kuvatema vaPatrick Zhuwao nhasi vazivisa kuti Zimbabwe haisi kuzodududza pachirongwa chekuendesa upfumi kuvatema chinonzi nevamwe chapa kuti upfumi hwenyika hugwadame. VaZhuwao vanga vachitaura pamusangano wavakakokera kuHarare International Conference Center nhasi weNational Economic Empowerment Conference. Mashoko avaZhuwao anoratidza kuti mubato reZANU-PF hamuna kuwirirana zvachose pachirongwa chekuendesa upfumi kuvatema ichi. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nemamwe makurukota avo akaita savaMike Bima avo vanoona nezvemaindustry vakamboti chirongwa ichi chinogona kuvandudzwa. Asi vaZhuwao vazivisa vanhu nhasi kuti vari kuzoramba vakamira semusambangwena kuona kuti mutemo uyu wazadzikiswa.
Zvekuti pane vaye vangangodai vachiita hope dzekufungidzira kuti vanoti kana vasangana nevarungu kumaembassy ikoko pavanenge vachipiwa maglasi ewine votanga kufungidzira kuti votaura nevarungu kuti we will reverse it. Uchai reversa iwe sani. Nekuti kazhinji kachona vanodaro havazive kwayakabva nyaya iyi. Inyaya yenyika. Inyaya yakatangwa nana baba vaMugabe nana baba the late Joshua Nkomo. Saka haisi nyaya yekungofungidzira kuti waenda paconference, waenda paTV. Ndirikuda kuti nditaure zvakare mabusiness organizations edu. Vamwe vachona, mamwe mabusiness organizations achona edu anomirirwa nevanhu vatema vanozobira vakutanga kutaura on behalf of a foreign. Haunyare. Dai wangori hama yangu, ndaishedza dare rekumusha kuti kubikwe doro nekuti unenge wataika zvanyanyisa. Ini ndapiwa basa. Basa randapiwa harisi rekuti ndidibete kuti mutemo wakanaka kana kuti hauna kunaka. Mutemo uripo. That's it. There is no discussion about indigenization.
Nyanzvi munyadzi zveupfumi uye vachishanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara vanoti zvave kuitwa izvi zvichapa kuti upfumi hutonyanya kuipa.
Zvinoita vanhu vacho vavo zvinogona kutozoita kuti investment premium yedu itonyanyisise kukwira.
VaChitambara vativo zvekuti vaMugabe vane madhigiri akawanda hazvina zvazvinobatsira.
fundo inofanira kuita kuti munhu ave humble, isi tinoita maPhD kaapedza maPhD. Saka mungati nekuti munhu aita masters ende havana kunge waiita kulondon school of economics, wakaita kuuniversity of london ne through correspondence, haisi masters yekunge munhu achinga agara padesk achitodzidziswa.
Vakawanda vemabhizimisi vekunzi ava vanga vachiti havawirirane nemutemo uyu unoti vape vatema zvikamu makumi mashanu nechimwe kubva muzana zvemabhizimisi avanenge vachida kutanga.
Sangano reInternational Labour Organization, ILO, rinoti riri kushanda nemadzimai kumaruwa richiedza kuvakwidziridza kuitira kuti madzimai aya asimudzire upenyu hwavo. Izvi zviri kuitwa pasi pechirongwa chinonzi Joint Program on Gender Equality, icho chiri kutsigirwawo nemamwe mapazi eUnited Nations. Sandra Nyaira weStudio 7 aita hurukuro naamai Maria Mutandwa, mutauriri weILO muZimbabwe, kuti tinzwe zviri kuitika.
Operatatri kumadistrikti mashani anoti Chivi, Gutu, Nyanga, Murewa nemutoko. Kwachii ndoko kwakatisiya nai nekumwe, nokuti kwachii kuri kuitwa zvekuchengeta huku dzemazai. Asi kumwe kwese uku vanoita zvekurima miriwo, magaka, mabatanati, hanyanisi negreen beans nemapotatoes zvakare. Saka zvekwachii izvi zvakanakira kuti izvo vakatenga huku dzavo dzatova pa inonzi point of lay dzakutokandira masai. Vakatanga ne700 iye zvinezvo vatova kuda kutosvika ku2000 huku dzinokandira masai. Vane maketi kare kwachiikoko yekuti naspa masupamaketi nemapick and pay masupamaketi mapagrowth point mumcommunity chaimo vari kutowana maketi yemasai avo.
Madzimai aya munovapa dzidziso here kuti ange achirana mabhizimisi avo sezvamati vakutotengesera kumasupamaketi?
Zvikuru zvisandra tikuvapa dzidziso, tikapa zvidzidziso yezve masculine nezveculture yekuti magender roles atinopa mudzimai kuti vana vanonzi iwe suka ndiro, iwe ndiwe unofudza mombe, iwe ndiwe unobata gejo. Tikataurazve nezvekuti leadership, kana wapiwa chinzvimbo chekunzi leadership, kana kuti iwega unozviona here semutungamiriri, zvakasiyana siyana zvemaleaders anenge ari around us. Just kuti ngovavhura madziso avo vaone kuti haungogumiri kunge uchingotungamirirwa nevamwe, iyewe pachako unogona kuita mutungamiri.
Mutauriri weILO muZimbabwe amai Maria Mutandwa vachitaura vari parunare muHarare naSandra Nyaira weStudio 7.
Zvakadaro mutungamiri wesangano reZimbabwe Women's Bureau muzvare Ronica Mumbire vanoti vachaita zvirongwa zvekurangarira zuva revanhukadzi vagere kumaruva svondo rinouya. Zuva iri rakacherechedzwa nezuro pasi rose. Ngatinzwe hurukuro yavaita naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Sangano redu sekuti isangano rinoshandana nemadzimai, tinodawo kuti madzimai vaonekwe kunyanya madzimai kumaruva. Because vanhu vanga vakasaririra, tiri kuronga kuti tinge tichiita mhemberero mumadistrict 5 emunyika anosanganisira Mutare, Rural, Goromonzi, Gokwe, Zhombe neGweru Urban. Saka tinoda kuita mhemberero idzodzo tichiunganidza madzimai nenharaunda kuti vazive pamusoro pekukosha kwemudzimai wekumaruva.
Mhemberero idzi muri kudzitarisira kudziita rini uyezve munoshanda sei nemadzimai ekumaruva?
Mhemberero idzi tiri kutarisira kudziita kutanga svondo rinouya. Maprojekti atinoita nemadzimai kumaruzevha anosanganisira kubatanidza madzimai kuti vange vachifoma anonzi maself help groups. Maself help groups anovabatsira kuti vange vachishanda vari pamwe chete, vachikwanisa kusevha mari dzavo kuti vagokwanisa kusapota maprojekti dzavanenge vachida kuti vaite semadzimai.
Muzvare Ronica Mumbire vanotungamira sangano reZimbabwe Women's Bureau vanga vachitaura vari parunare muHarare naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Studio 7 inoda kupa kutenda kuvanhu vakapinda muchirongwa chedu chekucherechedza vanhukadzi vanogara kumaruwa chakaitwa nezuro. Tinotenda zvikuru kwamuri mose uye vakapinda muchirongwa ichi vachawana mibairo yemaredhiyo, mat-shirts nemimwe mibairo ichabva kuno kune pfenyuro yenyu yeStudio 7. Nepfenyuro inotema isina divi rayakarerekera.
Mashoko anotera anoburitsa pamire hurumende yeAmerica.
Nhasi gumi guru 16 izuva rekucherechedza kuwanikwa kwechikafu pasi rose kana kuti World Food Day. Iri izuva rekurwisa nzara. Zuva iri rinocherechedza mhemberero dzakaitwa muna 1945 pakavambwa bazi reUnited Nations reFood and Agriculture Organization kana kuti FAO FAO. Musi uyu vanhu vepasi rose vakaungana vachizvipira kupedza nzara muupenyu hwemunhu wose.
Mumakore anodarika gumi apfuura, maonerwo euwandu hwevanhu vane nzara unenge uri kudzikira pasi rose. Asi kare munhu mumwe chete pavanhu vatanhatu vega vega aienda kunorara aine nzara. Asi pari zvino uwandu uhu hwadzikira kusvika pamunhu mumwe chete pavanhu vapfumbamwe ndiye ave kunzi anorara nenzara. Zvisinei, izvi zvinosiya vanhu vanosvika mazana masere zviuru pasi rose vaine nzara inotyisa.
Pauwandu uhu zvikamu makumi matanhatu kubva muzana vanhukadzi, zvisinei kuti varimi vakawanda vari kumaruwa pasi rose vanhukadzi. Kana vanhukadzi vakabatwa nenzara, nzara iyi inobatawo vana vadiki. Pari zvino vana vanodarika zana nemakumi matanhatu emamiriyoni uye vari pasi pemakore mashanu havana kudya kunovaka muviri. Pamusoro pezvo, vana vanosvika mamiriyoni mashanu vari pasi pemakore mashanu vari kufane pamusana pekushaya chikafu chinovaka muviri gore roga roga.
America iri kubatsira muzvirongwa zvekuwanira vanhu chikafu kuburikidza nechirongwa chayo cheFeed the Future. America inobatana nenyika nedzihurumende dzadzo, zvikoro zvepamusoro-soro, masangano akazvimirira pasi rose akaita seUnited Nations, pamwe nemakambani akazvimirira mukuburitsa vanhu munzara neurombo pazuva reWorld Food Program. America inotsinira kuzvipira kwayo mukurwisa nzara, urombo uye kusawana kudya kunovaka muviri. Mashoko aya anoburitsa pamire hurumende yeAmerica.
Munhau dzemitambo, chikwata chenhabvu chevanhukadzi chemamite warriors chatarisana nemutambo mukuru muupenyu hwacho zvekuti veruzhinji vari kuda kuti Zimbabwe ikunde kuitira kuti ipinde munhoroondo yemitambo iyi. Mutori wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Hapana chimwe chiri kutarisirwa neveruzhinji kunze kwekukunda apo mamite warriors ari kupinda munhandare yeRuparo Stadium yesvondo mumutambo wavo mukuru kupinda yose kubvira muna 1980. Apo Zimbabwe yakatanga kukwikwidza nezvemitambo nedzimwe nyika. Chikwata chenhabvu chevanhukadzi ichi chiri kusangana nemaindomitable lioness ekucameroon mumutambo ucharatidza kuti Zimbabwe iri kukwanisa kubudirira here kana kuti kwete kuenda kumakundano makuru ezvemitambo epasi rose emaolympic games ayo achaitirwa kuRio de Janeiro gore rinouya. Vamite warriors vakarohwa 2-1 apo zvikwata zviviri izvi zvakasangana muya ounde masvondo maviri apfuura, asi vari kungoda kukunda 1-0 chete kuti vabudirire kuenda kumabiko emitambo epasi rose aya. Vakabudirira kuenda kumakundano aya vamite warriors anoita chikwata chechipiri mumakore makumi matatu nemashanu kukwikwidza kumakundano aya zvitevera magolden hockey goals a1980. Asi mamite warriors anopinda munhoroondo sechikwata chekutanga kukwikwidza kune kubudirira kuenda kumakundano aya sezvo mahockey girls akaenda kumoscow mushure mekukokwa zvikwata zvashota kukwikwidza. Nhengo yeWarriors Fan Club vazivanai muroyiwa vanoti vanonokerwa nemutambo uyu vachitivo mamite warriors achafadza veruzhinji nekuita zvatadzwa kuitwa nechikwata kana chimwe chete zvacho pamakore makumi matatu nemashanu apfuura.
Aiwa nyika yeZimbabwe, viva viva. Tiri kuenda.
Muteveri wechikwata cheCape United vatonderai Matimura vanoti vachitarisa matambiro akaita mamite warriors apo zvikwata izvi zvakasangana masvondo maviri apfuura, pane chivimbo chekuti mamite warriors anodzora pamwe nekukunda zvekare.
Uko yakadyiwa 2-1 ka, saka kuno inodzora inowina painenge yapa home.
VeZimbabwe Football Association vaona kukosha kwechaua mumutambo uyu nokuti varonga ivo kuti veruzhinji vabhadhare mari inoita iyo dhora rimwe chete riri kuona mutambo wakakosha uyu. Vongorori vezvemutambo vaAndrew Rhodes vanoti vanhu vakawanda vatange vari munhandare iyi sezvo dhora iri mari yekuti munhu wese anokwanisa kubhadhara kuti aone mutambo wakakosha uyu.
Dhola paprize dhola ritori rit ndo rinoafoda munhu wese.
Vamatimura vanoti vatange varimo munhandare iyi sezvo dhora iri mari isingavaremere ane madhora matatu ayo anombotevedzerwa nevezvipa.
Haitendiriko because ground rese riri kunzi dhora, saka mutambo wakachipa sere
kurairidzwa blouse. Ava kachipata takasimba zvikuru. Zvinosanganisa vechikuru pamwe nevechidiki. Nekuti ari kutarisira kuti.
Aiwa, tinotenda Michael Kariati, nguva yedu ndo isina kumira zvakanaka. Musakanganoti paLive Talk tichataura nezvekuendesa upfumi kuvatema. Anokonekai, ndini Blessing Zulu ndokusiyai mina Jonga, nandimi yake Mwakalele munhau dzechirungu.